Mabarani weparamende wa Kenneth Chokuda vauza Studio 7 kuti komiti yezvemitemo kana kuti PLC yasangana nasi mangwanani uye yaunza gwaro rayo rekuti hapana chakaipa pa bhiri iri masikati nasi uye rabva raverengwa kechitatu nekuendeswa kudare reSenate. Vachokuda vati dare Senate richazeya bhiri iri nemusi wechipiri svondo rinouya.
PLC yagara nasi mangwanani vakatarisa maamendments akaendeswa ikoko vakaona kuti maamendments saripo akanaka sezvo maingoona maamendments akaitwa achibvumiranwa muhouse yeNational Assembly. Saka vati maamendments acho akanaka, saka zvazowanaunzwa muNational Assembly nasi ndosaka razopedziswa kuitwa mastages angasara pari zvino raakuenda kuSenate.
Bhiri iri rapasa paine kupikisa kukuru kubva kunhengo dzemapato anopikisa ayo akaramba kuritsigira paakavhotwa neZuro Maneru. Nhengo makumi mapfumbamwe nepfumbamwe dzeZANU PF dzakavhota dzichitsigira zvaida kushandurwa negurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi, asi nhengo 11 dzemapato anopikisa hadzina kutsigira bhiri iri sezvo dzichiti rinotyora kodzero dzevanhu. Vanokokera nhengo dzeZANU PF muparamende vapupuraito garepi vanoti vanotarisira kuti bhiri iri richapasa muSenate.
Pati chandinga kuudzai ndechekuti takapedza naro kuparliament kuNational Assembly, nao raakuenda kuSenate then to the president.
Vachinyora padare mutande ravo reTwitter, mumiriri weHarare East muparamende vatendai biti vati zvakaitika kutyora kodzero dzevana veZimbabwe. Bhiri iri rinoti zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muno kana kunze kwenyika zvinoshoropodza kana kushora nyika kana kukurudzira kuti itemerwe zvirango zveupfumi vanogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore 10 vakabatwa nemhosva. Vanoongorora zvemagariro evanhu vatendai Mbofana vashora zvaitwa neparamende vachiti bhiri iri harina kunaka zvachose.
Nekodzero yekuenda ikoko tinochema kuivo nguva dzehondo vaisaenda here kwese ikoko vachinochema kuti tiri kudzvanyirirwa nemabhunu kuye zvino zvaipi kana takuenda ikoko tonzi tiri kunokumbira masanctions uya wakamiri hotovharwa 10 years tisaka patrioti biwira rakaipa rakaipisisa.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vashorawo bhiri iri.
Tiri kuona bhiri iri risina kumbosiyana nababa vanomanikidza vana kuti imi ndiye respect nekuti ndini baba pamuchapanapa ana baba vaya vanotoita zvekutofosera respect. Saka tiri kuona zviri kuitwa nebhiri iri riri kuti musataure zvinenge zvakaipa zvinenge zvichiitika, musataure izvo zvinogona kuita kuti vanhu vatarisire Zimbabwe pasi nepamusana pekuti pane zvakawanda zvakaipa zvinoitika muno muZimbabwe. Tagara tine dambudziko nenyaya yekumbunyikira.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights richiti mutemo uyu unoita kuti vana veZimbabwe vasataure nhunha dzavo kwese kwavanenge vari, vachiti chinotyisa ndechekuti uchashandiswa kunyange pane zvinenge zvataurwa kana kuitikira kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.